Makepekepe nekugona kunenge kudada. Dzine vatambi vatatu pachikwata chega chega, kusanganisa Leonard Tsipa na Walter Musona, avo vari kutarisirwa kurwira mukombe mukuru uyu. Tsipa asarudzwa pamwe chete na Ronald Pfumbidzai pamwe na Hardlife Zvirekwi pavatambi vabva kuma Green Machine, avo vari kurwira mukombe wakakosha uyu. Pfumbidzai anoti anokodzera kuve pavatambi gumi nemumwe chete ava, achitarisa matambiro anofadza aakaita gore rese.
Ndoti pangu ndakaita. I did my best.
Kunze kwaMusona, chikwata cheFC Platinum icho chakatorwa mukombe weLeague pamuromo neCapes United china Winston Mhango nemubati wepagedhe Petros Mari. Vamwe vatambi vasarudzwa vabva kune zvimwe zvikwata vanosanganisa Liberty Chakoroma weNgezi Platinum Stars, Clement Matau weChicken Inn, Gift Mbweti weHwange, Peter Mudua weHighlanders pamwe na God Knows Murwira weDynamos. Kunyange hazvo vatambi ava vasarudzwa nhasi, achatora mukombe mukuru weSoka Star of the Year pamwe nevaviri vachamutevera vachaziviswa pamabiko achaitwa neve Delta Beverages mukupera kwesvondo rino. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaInnocent Mushambi vanoti vachitarisa pavatambi vasarudzwa ava vari kuona Tsipa ari pamberi pavo vese.
Dilena Tsipa matambiro ake neeji yake zviri kushamisa vanhu vakawanda. Taitofunga kuti aritaya izvozvo. Zvakutotishamisa kuti abva nekupe. Ndiyanobatira Capes kusvika pairi zvino.
Tsipa ndiye zvekare ari kutungamira pazvibodzwa muPremier Soccer League mushure mekukanda zvibodzwa gumi nechimwe chete, chimwe chete kudarika Gift Mbweti weHwange. Asi mumwe muteveri wemutambo uyu vaPaul Mushamba vanoti vanoona Walter Musona weFC Platinum ari iye anofanira kutambidzwa mukombe weSoccer Star of the Year.
Ufunga kwangu ndiwe Walter Musona mbana iweza atamba bora gore rimero. Ano deserve something.
Soccer Star of the Year anopiwa zviuru zvitanhatu zvemadhora. Asi zviri pachena kuti Lloyd Chitembwe ndiye achatora mukombe wemurairidzi akashura mare mushure mekutora mukombe weLeague neCapes United kwapera makore gumi nerimwe chete maGreen Machine achitambura kuita izvi. Murairidzi wegore anotambidzwa madhora zviuru zvitatu senzira yekuyemura zvaakaita. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.